Gorera pera muzinda weZimbabwe muBotswana unoti wakagadzira mapepa ekudzosera kumusha mitumbi 143 kana kuti 173 yezvi zvagwana zveZimbabwe zvainge zvafa uye mimwe 56 yezvainge zvafa nechirwere cheCovid-19. Ndufu idzi dzakapa kuti nhengo dzesangano reOzimbo zimbotswana dziise musoro pamwe chete kuti dzibatsire kuti vanhu vabude pachena neurwere hwavo kuti vatsvagirwe rubatsiro. Vakavamba uye vanotungamira sangano reOzimbo zimbotswana Mai Posha Mzondo vanoti vakarasikirwa nenhengo dzesanganaro 56 yegore rapera.
Asi kuti patakatanga kufunga nezvazvo tatasangana nevanhu vakati wandei vanorwara vachingonyarara vari kudzimba vasingadi kutizivisa. Upfu ichisi achida kubatsirawo segurupu kuitira kuti kana vanhu vachida batsiro towana kuudza vanhu vobatsirawo dani kuti munhu angonyarara ari ega.
Mukuru wekomiti yekubatsirana paurwere vachishanda pachipangamazano mune rimwe sangano rakazvimirira muBotswana Muzvare Betia Mutepa vanoti ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe ruri kunonoka kuenda kuzvipatara.
Munomu chinoita kuti vanhu vachigara kana varwara is because vanokungosvika and then wonzi omani auna omani okay so yaifuri na passport they start kutovictimizwa kuti ai Zimbabwe aisii, saka hapatisina kubatwa zvakanaka woshongurudzwa and unongo vazhinji vanenge vasina mapepa and vanenge vakutotya kutotumirwa mapurisa saka vanobva vagara mai kuzimba.
Muzvare Mutepa vanoti vachashandisa madande mutande kukurudzirana kunorapa.
Tiri kukurudzirana magroups imomo mawhatsapp groups atiri kuti vanhu vaende kunotestwa.
Muzvare hazvinei makwanisa vanhu vanhengo yesangano iri vanoti mwana asingacheme anofira mumbereko.
Mari yandakapuwa ndikada kuitarisa iri kupfuura mari yandakabhadhara hospita yaita 3000 something yemabhills asi kubudikidza neOzimbos vakabhadhara mari yandina kana chikwereti chimwe chakaita kuti ndinaise kurikavha isamfeling. Ndinzimba murwere weshuga, ndinzimba murwere neBP, ndinokwanisa kurarama sei ndiri mukati mevamwe plus aishukileni
vaenderera mberi vachiti vanhu vakafanira kugara vachizvivhenekesa zvirwere zvakafanana nechemukondombera, chegomarara, blood pressure necheshuga sezvo zvichikwanisa kurapwa zvisati zvakomba.
Tinongokurudzira kuti vanhu ngatigare takachekwa tichiziva patakamira HIV first then BP then zvirwere zveshuga, cancer ndo number 2, HIV number 1 then shuga number 3, BP ndinoisa kwekupedzesera.
Zvipangamazano mune zvimatongerwo enyika neupfumi pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaFrancis Kaunchilina vatiwo vakagadzirira kubatsirawo zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvavirwa nedambudziko. Nekuda kwekuoma kweupenyu munyika uye kudawo makoro manyoro zvizvarwa zveZimbabwe zvakaendawo kunogara kuBotswana nedzimwe nyika dzakapoteredza asi dzimwe nguva zvinhu zvinoomera vamwe vanozoguma wofa nekushaya anobatsira zviri kupa kuti vamwe vaombe masangano ekubatsirana sezvo kusva kwendebvu varume vanodzimurana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Singirai Madondo.